Justice Ruth Bader Ginsburg vakazvarwa vari Joan Ruthie Bader vakazvarwa ivo mugore ra 1933 vakashayika musi wa September 18, 2020.
Justice Ginsburg vakashaya sei Dr. Dendere?
Chirwere chavasvitsa pakufa pavo chirwere chekancer chavanga vachistruggla nacho kwemakore mazhinji.
Zvii zvavanonyanya kurangarirwa nazvo?
Vanozivikanwa nekuva mumiririri paSupreme Court, inova court huru huru muno muAmerica, inoitwa yatinoti lifetime appointment, kuti vanhu vanenge vasarudzwa nemukuru wenyika kuva pakoti iyoyo vanhu vane basa ravo kusvikira mukufa kwavo kana mukuritaya kwavo.
Vakawana chigaro ichi sei uye rini?
Ivo vakawana chigaro ichi mushure mekunominatwa naPresident Bill Clinton muna 1993. Vakabata chigaro chavo kubva ipapo 1993 kusvika iko zvino muna 2020.
Zvii zvavanonyanya kurangarirwa nazvo?
Vanonyanya kuzivikanwa nekumiririra panyaya dzakaita seUnited States versus Virginia, zvekuchengetedzwa kweenvironment nekumiririra kwekodzero dzevanhukadzi.
Vanhu vari kutambira kufa kwavo sei?
Vanhukadzi vazhinji vari kurwadziwa nekufa kwavo nekuti muno muAmerica vanhu vari kuti munhu achaitwa pakuva replacer naPresident Trump anogona kunge achida kudzosera kodzero dzevanhukadzi kumashure.
Vaishanda sei nevamwe vavo kuSupreme Court?
Vaizikanwa zvekare nekuva neushamwari hwakanaka nevamwe vavaishanda navo kunyange vaiva vemapato akasiyana-siyana. Pavakaenda kulaw school vakanga vari mumwe wevasikana vashoma-shoma vakakwanisa kupinda. Pekutanga vakatenge varambidzwa nekuti zvainzi vanhukadzi havafani kudzidzira zvemutemo, asi vanhukadzi vazhinji vakuru nevadiki tinopa kutenda kwemapositions atinawo pamusana pavo nevamwe vakadzi vegeneration yavo vakashingaira kuti vaende kuchikoro vawane zvitupa zvemabasa akaita selaw nemedicine. Vanhu vazhinji vari kuchema zvekare kufa kwaJustice Ruth Ginsburg nekuti munhu aizikanwa nekufara, munhu aizikanwa nekuencourage vechidiki kuti varambe vakamirira zvedemocracy nemahuman rights.